manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 10/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vazonzi vabhadhare chibatiso che 300,000 iwo madhora emuno masoro emuno ati. Osiya passport yavo kwa Club of Sports nekuti vanozozviratidza kumapurisa echitungidzwa kuSt Mary's kamwechete pasvumbu.
Mumiri wechitungwiza North mudare reparamende va Godfrey Stole vebato re Citizens Coalition for Change vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vaimbova mutungamiri weNigeria va Olusegun Obasanjo vanoti kukundikana kweAfrican Union kutora matano pane vakapidigura hurumende yavaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe ndipo kwave kupa kuti mamwe mauto emuAfrica apidigure hurumende dzavo. Kupano chingadzidzwe here neZimbabwe pasarudzo dzakaitwa muAmerica. Chichakubvai mafungiro ezvisara zveZimbabwe panyaya iyi. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Takaenda kunokumbira kuti
Imwe nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC yanga iri muhusungwa vaGodfrey Sithole vanove mumiriri wechitungwiza North mudare reparamende vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare remagistrate nhasi masikati mushure mekunge vagara muchirongo kwemwedzi ingada kusvika mishanu. Rimwe remagweta ari kumirira vaStole panyaya iyi vaOliver Marwa vekambani yemagweta yeTabana and Marwa Legal Practitioners vanoti mutongi wedare vamarehwa nazvo gofa vatara kuti vaStole vabvise mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 Zimbabwe dollars pamusoro pekuzviratidza kumapurisa kamwe chete pasvondo. Mimwe mitemo yavatarirwa vanzi vasakanganise vafakazi uye kuti vape mumaoko edare gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport. Vamarwa vanoti vaStole vari kupomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga vanotarisirwa kudzoka zvakare kudare nechipiri chinouya musi wa15. Mumwe wevakasungwa navo vanove mumiriri weZengeza West uye vari mutevedzeri wasachigaro webato reCCC vaJob Scala vamirawo pamberi pedare nhasi pamhosva yavarumerwa yekuda kupesvedzera mhirizhonga yakaitika musi wa31 Chikunguru 2020 vakanzi vadzoke zvakare kudare musi wa17 mwedzi uno. VaStole navaScala vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeCCC 14 musi wa14 Chikunguru vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mushure mekuwanikwa kwemutumbi wenhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali avakapondwa. Vasungwa ava vakachengetedzwa kujeri guru rechikurubhi kunyange hazvo vasati vawanikwa vaine mhosva. Ngatinzwei hurukuro yataita navamarwa pamusoro penyaya iyi.
Takaenda kunokumbira kuti vaStole vawanewo mukana iwoyo kuti vabhadhare bhero. Takazviita nezuro izvozvo mushure mekunge taverenga humbo hwemapurisa kuti huzoshandiswa kuzuva ravo rekupfungwa yatinoti trial. Taverenga humbo ihwohwo takaona kuti zvange zvakaisirwa vaStole navaScala parimandi zvichitaurwa nemapurisa zvaityisa zvikuru zvichibudisa mhosva inoita seinotyisa. But humbo hwacho hwakatakazoona hwaari kuda kushandisa takaona kukoti izvozvo tichitaurira dare kuti even vakashandisa humbo hwavanahwo hakana kupanwa kuti vaStole vaizobatwa nemhosva zvanga vanzi vakapara dzavakaisirwa parimandi muna June wegore. Saka dare rakaungana nezvi
Saka ma kondishena
Tazonzi wabadare chibadiso che 300,000 iyo madora ya muno masoro ya muno wa o siya passport ya o kwa club of courts nekutu wano zoziratiza kuma pulisa H2 za St. Mary kamoche de pashombo
imise magweta o matambira sei iyo ma conditions apiwa kana zatar waish
ma conditions apiwa atinoti anaendela na ne mutemo webeo kana kuti mutemo wezvibatiso semaonero edu haasiri maconditions anonyanya kushisa spirits kana kushamisira maconditions anongoenderanawo nemacircumstances kana kuti nechimiro chavasitore vane zveupfumi nezvedasa ravo
saka vatokwanisa here kunge vachibhadhara mari iyo yechibatiso zvekuti vangadai vakunze
vatobhadhara mari iyo asi kubuda kwavo hatisati tati vabuda nekuti vanhu vezimbabwe prison and correctional authorities vanewo maverification zvavanozoita nemapepa achabva kukoti kwabhadharwa bill vogona kuzovabudisa asi kutaura kuno tiri kufara kuti pane chisungo chedare chekuti vape saka tiri kutarisira kuti nhasi manheru kuma7 vanenge vaane mhuri yavo vanenge va 3%.
Vanga vari gweta rava Godfrey Stole vaOliver Marwa vekambani yemagweta yeTavana and Marwa Legal Practitioners vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe varimi veminda mirefu iri munzvimbo yeMuguza kumateveloland north ndevamwe vevarimi vakarima gorosi zvine mutsindo asi gohwo ravo rinogona kukanganiswa nekunaya kwemvura. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vanobva Shongwane ndomumwe wevarimi 24 vanoenhengo dzeRedwood Irrigation Scheme iri muminda mirefu yemunzvimbo yeMuguza mudunhu reMateveloland North. Vashongwane vanoti vari kufara nekuti gohwo ravo regore rino regorosi rinorimwa munguva yechando rakakura kupfuura mamwe makore ose kubvira zvavakatanga kurima munzvimbo iyi mugore ra2004. Vanoti izvi zviri kuitika nekuda kwerubatsiro rwavakawana kubva kuhurumende kuti vakwanise kuwana center pivot iyo inodiridzira panzvimbo yakakura uye ichidiridzira zviri nani kupfuura kudiridzira kwemhando yeoverhead irrigation.
Tatichishanda asi gohwo redu ranenge risingaiti zvakanaka asi kutevera chirongwa chehurumende vakatibatsira nekutipa center pivot yamuriona iyi takarima mahectares anokwana 17.4 tachitarisira kuti icharima 30 hectares. Takakanganiswa nedzimwe yatina kuzoirima yese asi gohwo rinoi tiri kutarisira kuti gohwo redu ringangosimukira zvikuru because pari zvino semaonero angu tiri kutarisira kuti tingangowana matans angasvika 80 kana kuti kufuura ipapo.
Vamutokozi Zilunga murongi wemabasa muchikwata cheRedwood Irrigation Scheme vatsinhirawo mashoko aya asi vanoti vakanonoka kuwana combine harvester yekukohwesa izvo zvavanoti zviri kuvhiringidza gohwo ravo.
The rains have affected us already because it has rained.
Mvura yatidiringidzira gohwo redu sezvo kwatotanga kunaya. Gorosi redu rinopedzera rave neunyoro izvo zvinoreva kuti tinenge tafanira kumboomesa tisati taendesa kuGMD. Taitarisira kuwana combine harvester mumasvondo maviri apfuura asi hatina kukwanisa. Takaedza kuadha tikaenda futi kuAFC asi takazowana iyi yatatanga kukohwa nayo nhasi.
Amai Audrey Ncube murimisi anoshanda nevarimi veRedwood Irrigation Scheme vachabatsira nekuvapa dzidziso yakasiyana-siyana. Vanoti rimwe rematambudziko makuru akatarisana nevarimi ava inyaya yekushomeka kwemvura.
Sile problemu yamanzi yiko lanamhla sido kusikuluma ngokuti iwiti leisilayo katesi.
Dambudziko guru nderekushomeka kwemvura. Izvi ndizvo zvinoita kuti tikwanise kurima gorosi chete tichitadza kurima zvirimwa zvakawanda panguva imwe chete. Zvinoda kuti pave nezvimwe zvibhorani kuti tikwanise kudiridzira nzvimbo yose inokwanisa kurima. Nzvimbo ino yakakura asi tinotadza kurima yose nekuda kwekuti mvura ishoma.
Nyika iri kutarisira kuwana matani zviuru mazana matatu nemakumi masere kana kuti 380,000 tons ako kanoyeke kutanga kuti nyika iite gohwo rakadai regorosi. Varimi veRedwood ndevamwe vevarimi vakashanda kuti gohwo iri riwanikwe. Varimi ava vanorimawo zvimwe zvirimwa zvinosanganisira muriwo, madomasi, hanyanisi negarlic. Kunze kwekuvawanisa raramo ivo pachavo, varimi ava vanobatsirawo vamwe vagari vemunharaunda nekuvawanisa mabasa. Ndaka mirira Studio 7 kumuguza kumatelele North, ndini kudzana Msengi.
Apo mazuwa kuenda kusarudzo dzegore rinouya ari kuramba achiswedera nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvikuru yakanangana nenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinonzi dziri kuramba dzichikwira zuva nezuva. Svondo rino vanofungidzirwa kuti ndevechidiki vezanupf vanonzi vakaedza kukanganisa musangano webato reCCC nevatori venhau. Uye vechidiki ava vanonzi vakabvutawo zvaishandiswa nebato iri mukuzvishambadza pamusangano wavakaita kuMedia Center muHarare. Mumatunhu akawanda ekumaruwa, bato riri kutonga reZANU-PF rinonzi riri kushandisawo mbeu nechikafu zviri kugoverwa nehurumende sechombo chekurovesa nacho vanopikisa kuburikidza nekuvanyima mbeu nechikafu zvinofanirwa kunge zvichigoverwa pachena. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vave kuona sekunge Zimbabwe isiri kudzidzawo kubva kunyika dzakaita seAmerica iyo ichangobva kuita sarudzo dzemidterm dzisina mhirizhonga, vachiti vanoona sekuti sarudzo dzegore rinouya dzichakanganiswa nemhirizhonga yavanoti yakasika kutanga. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCitizens Coalition for Change vari mumiriri wembizo mudare reparamende vasettlement Chikwinya pamwe nava Alex Gakanje vanove nhengo yevechidiki yeZANU-PF. Tatanga nekubvunza vachikwinya kuti vanoti kudii nekukwira kuri kuramba kuchiita mhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Tinayo mudariro iyi nyaya yemhirizhonga nguva dzino dzesarudzo. Inyaya inosuwisa nekuti akasike kutanga. Zimbabwe tava mune inonzi cycle of violence during election time. Mukatarisa maripoti ese ema-election observers. Kubva
2018 mazwa mashoko ataurwa navachikwinya hanzi tangogara tiine nhaka imwe chete yemusaridzirwa iri nhaka yekuti nguva yese yesarudzo pane paine mhirizhonga. Mhirizhonga iyoyo ichinongedzwa unzi inokonzerwa neZANU-PF. Pindai tinzwi.
Tinonzwisisa kwazvo tsika nematauriro anoitwa neopposition gore negore patinotarisana nesarudzo. Sevanhu vanoziva kuti havasi vakakunda musarudzo vanototi vasimuke nenyaya dzavanozoshandisa kutaurira vanovapa mari kuti takundwa mutarudzo nekuti kwaitika mhirizhonga. Ivo vachipinya kana vachiti mukwekwe makaita mhirizhonga sezvavataura ende vachiti ZANU-PF inoshandisa mhirizhonga kuina maelection. Saka vanhu vacho vemukwekwe vakarohwa havatyi here nekuti vakazombovhotera CCC? Pavari kuti kurova kwacho kwakaitika hakuna zvakwakashanda here kana chiri chokwadi kuti ZANU-PF inohwina nemhirizhonga? Hatitererei papo chete. ZANU-PF chemusangano dai kwainzi tinohwina nemhirizhonga taienderei kunokambeni, taitengerei motokari dzekukambeni, taizopirei vachidiki vedu madzimai nemahovhekezi motokari dzekuti musangano uitirwe basa kana dzizotoshandisa mhirizhonga. Uyezve vatipinya vamitsokwadi chaidzo kuti ZANU-PF semusangano senyika ikanzi yakuita mhirizhonga neTriple C pamapato 128 ari muZimbabwe. Triple C yoga iri 1 ndo inobva yatiri kuitirwa mhirizhonga. Ko mamwe mapato ese aya seasi kubvotaura kuri kuitwa mhirizhonga.
Vachikwenya mubvunzo uyu.
Regai nditange nepanyaya dzemota. ZANU-PF inoziva kuti maviolent tools avo anofanira kuva mobile. So tikadzokera pakabiyuni vakadeploya 21 vehicles kwete dzakashandiswa nevanhu vemukabiyuni asi dzakashandiswa nevanhu vakabva Kadoma, Masvingo, Gweru nekuti dzaka dzakatonyorwa ndo dzakauya dzikarova vanhu vemukabiyuni. So inotoisa mafuta ekuti machinery yavo yeviolence ile mobile ifambe from constituency to constituency. Kumatepo kwakarohwa MP akavhunika maoko nemotokari dzimwe chete. Saka ndinoshandisiwa navagakanji kana vachidada nekutengwa kwemotokari dzinoshandiswa paviolence. So point yangu ndeyekuti vari kuti kune 128 opposition. ZANU inoziva kuti the real opposition iti Nelson Chamisa and the Citizens Coalition for Change. Bola hiyo nirova.
Wazaka njese Zanu PF, ndi hapi matana amuri kuitwe kushiche unorani kutaka akasike kutanga Zanu PF ichipomirwa nyadze mirijonga. Asimu chiramba, zizu amuri kuita kupari zira nyika kutistaka chena.
Kutanga ndi kutu watu kunyanga wandu sananguri kutu Chamisa pa iti, I will make this country and that's enable IRA. Ye pa iti. Kana kutata wene election kia chibi sana stritimo watiteka yele dae watiteka redi saidi pa mwaru kurewa demonstration na wata nge wandi kimbire botano redi wa mtanga se zano pia kuchaga minduro nikuti chamisa airewe baaka taora na statement mairari
wachi kwenye atinaona kuti muno mwa Amerika maa mchiti kwa sarizo atina kumbozgonya ze miri jonga zizi no tazisa Zimbabwe kuti ingo te zero zinu zakada arosho ninyore shukuti wanu garisana mwakanga wa vota zato pura.
Regain the Tangan Mbuns, Wangoma Gagani, Abu Chamisa Airee. Chamisa is the voice of citizens. So Chamisa Airee of economy, Isharamba, Wishanda, Kanaimi, Zanati, Makamila Sarus, just repeat Gana. Tenema Bundoniva, Wangoma Jonga. Zanu PF is British, not the Sarus. Nikuti Ramba, Irimu, Liberation War Mode.
Wa gakanje pindurai zvinotadziswa sei kuti munyika mungo iko sarudzo dzakachena
ichinotadzi zvedu dzakachena ndosaka mutiona kuti United Nations AU sabati yese vanotaura kuti president yeZimbabwe ndiyamunangadza maelections akapera
vanga vari nhengo ye yonga ari nhengo yeZANU PF yevechidiki vaAlex Gakanje vari parunare muHarare. Manzwa kubva kunhengo ye Citizens Coalition for Change varumiriri wembizo muparamende vasettlement Chikwinya. Vaviri ava vanga vari muhurukuru yanga ichikokerwa ne Studio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBrazil raburitsa gwaro richiti pane zvimwe zvinhu zvisina kufambiswa zvakanaka musarudzo dzakakundwa mutungamiri wenyika iyi vaJair Bolsonaro musi wa30 Gumi Guru nemutungamiri webato rinopikisa vaLuiz Inácio Lula da Silva. Vatsigiri vava Bolsonaro vari kuratidzira kumakamba emauto vachikurudzira kuti apindire kuti vaBolsonaro varambe vachitungamira. VaLula da Silva vari kutarisira kutoreswa mhiko musi wa1 ndira. Kunyangwe gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaPaulo Nogueira vari kuti sarudzo dzinogona kunge dzakabirirwa, hapana umbowo hwakati swikiti hwavari kupa. Mukuru wemauto muAmerica General Mark Miley vanoti mauto emuRussia zviuru zana kana kuti 100,000 vakafa kana kuti vakakuvara muhondo neUkraine. Vatiwo Ukraine inogona kunge yarasikirwa neuwandu humwe chete hwemauto. Nepfenyuro yeReuters inoti haisati yanzwa divi reRussia panyaya iyi. VaMiley vakataura mashoko aya kuNew York vakakurudzira runyararo kuti vanhu vasarambe vachifa.
Hongu, mudunhu rinore Africa, tine vaimbova vatungamiri venyika nehurumende vakawanda kwazvo, uye vakasiya basa nenzira dzakasiyana-siyana. Ende mukusiya basa kwavakaita, tinotondera nekuvacherechedza nokuvapa ruremekedzo rwavo rwakazara sevatungamiriri vana vevhu vakatungamirira matunhu edu eAfrica, kusanganisira naivo vaObasanjo vaimbova mutungamiri wekuNigeria. Tinovaremekedza kwazvo kunyangwe zvavo vachionekwa kuti mafambira avo haana ruremekedzo kunyangwe kune vanovakudza. Maitira avo haana nyadzi kune yavo vanovanyarawo somunhu mukuru. Zvinhu zvatinenge tisingatarisiri asi ndizvo zvatiri kuona. Zvinotitaridzawo zvekare kuti vaObasanjo zvichida pamwe havana kuwana mukana wakakwana wekuti vaudze kana kuti vaonese.
Kuoneswa kuti vadii chaizvo apa vamugwari mungatsanangura
kuti basa rakafamba mugore ra2017 rakafamba sei. Uye nyika yedu ine rusununguko nerunyararo nekushanda kuri kuita vanhu vedu nevatungamiri vedu takanangana nebudiriro. Saka mashoko avo avanotaurayo hatizivi kuti vanomawana kupi uye anovabatsirei. Asi tinovimba kuti hazvisi zvinhu zvinoshamisa pazera ravo zvinowanikwa pamwe zvichida munhu unenge achingeoita hanganwa zvakasiyana-siyana. Tinoziva kuti ndo zvinoitika asi chavanga ngoda zvavo kuziva ndechekuti hurumende yemuZimbabwe ndeye vana vemuZimbabwe nenyika yedu uye hurumende iyo yakagadzwa zviri pamutemo kukaitwa sarudzo muna 2018 utungamiri wedu ukakunda musarudzo idzodzo kunyangwe zvazvo vabva sange vachizikanwa zvekare kuti mugore ra 2003 ndiyo vano vangu vatungamiri wenyika vakasorwa kwazvo mushure mekunge vaparticipate kana kuti vatora danho rekuti Zimbabwe izosvika pakubuda mucommonwealth.
Zvii zvavakaita pa vamugwadi zvakapa kuti muti ndo vakakonzera kuti Zimbabwe idzingwe
vachinge varambidza musangano waiitwa wematungamiri vehurumende waiitwa kuabuja.
Tine urombo vateereri, iyo yanga iri nyaya yamuri kunzwa machibva kumashoko kumukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare naBlessing Zulu vachitaura pamusoro pemashoko ataurwa nevaimbo vemutungamiri wenyika yeNigeria vaOlusegun Obasanjo avo vari kushora nyika dzemuAfrica nekusatorera Zimbabwe matano akasimba muna 2017 apo mauto akapidigura hurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe vachiti izvi zvave kupa kuti dzimwe nyika dzemuAfrica dzitevedzere zvakaitika muZimbabwe. Vaobhasanjo vanga vachitaura pamberi pedare repan African Parliament muJohannesburg vakati vakatombotaura muna 1999 kuti nyika dzine vatungamiri vakauya nepfuti dzimiswe kuva nhengo dzeAfrican Union asi hapana akavateerera. Vati zvaitaurwa nemauto emuZimbabwe zvekuti vainge vasiri kupirigura hurumende hazvina nematuro ose vakatiwo vatungamiri havafaniri kuwandudza mabumbiro emitemo kuti vatonge kusvika madhonge amera nyanga. Tanzwawo zvakare taakunzwawo kuhurukuro yanga ichiitwa zvakare naBlessing Zulu Studio 7 nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vachipindurawo panyaya iyi.
Zviri kutaurwa navaObhasanjo zvinhu zvakakosha asi kuti zvibatsire utongi hwejekerero muAfrica, the Southern African Development Community nemaleaders ayo, the African Union nemaleaders ayo vanofanira kutora zviga zvakasimba pavanoona panoitwa zvinhu zvakaita sezvizvo kuitira kuti zvinhu izvizvo zvisakanganisa utongo hwejekerere kautongo wevanhu woruzhinji.
Munorevei apa Dr. Ruhanya mungatsanangura?
Izvezvi Zimbabwe iri kuenda kumaelection. Munyika muno tinotaona muri kuitwa violent activities pamabyelection akadarika. Kana kuti opposition ichiita misangano yayo vatungamiri neleadership yeZDK zano vanotenda vachindodzingirira vanhu. Tinoona kuti MDC yakatopwanywa. MDC Alliance yaisisiko state yakapindira ikapana munzura chinhu chevanhu asi vanhu vakavaramba mabyelections akauya havana kana chavakatora. So sadhaki haifaniri kuita a toothless bulldog. Izvezvi izvi mukatarira the way the Zimbabwe Election Commission yainorana sarudzo unotoona kuti pane chinangwa chekuda kumbunyikidza vanhu, chinangwa chekuda kudiridzira.
Ko sei muchidaro nekuti zeki iri kutika haina divi rainorerekera?
Vota zuro haitombozikani. Vanoti inofanha kuti itengwe nemutengo wokumusoroso asi tinoziva kuti ZANU PF haitengeserwi. ZANU PF ndiyo inorwana zeki, ZANU PF ndiyo inovhota zuro, ZANU PF ndiyo inoita zvese. So kutaura kwavo Obhasanjo kunoda kutsigirwa nezviga zvinoiswa neSADC nyika dzemuSouthern Africa Development Community nenyika dzemuAfrican Union kuti dzitore matano akasimba.
Kuti kudii apa chaizvo mungatsanangure varwanyi?
Kuti nyika yega yega inenge yashandisa mauto kuchinja hurumende inotemerwa zvirango zvakasimba kuitira kuti vana venyika idzidzi vakwanise kusarudza vatungamiri vavo pajekerere pasina anombunyikidzwa mauto asingapindiri.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tochimbotarisa nhau dzemitambo. Zvikwata zvemuAfrica zvarasa tsika yekutora varayiridzi vemhiri kwemakungwa kuenda navo kumakundano eWorld Cup. Takatarisana neiyo iri kuitirwa kuKatar gore rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Cameroon, Ghana, Morocco, Senegal ne Tunisia zvichange dzine vararidzi vemunyika madzo apo dzirikukweshana nezvimwe zvikwata zvine mukurumbira pasi rese. Izvi zvasiyana nemazuva achangopfuura apo zvikwata zvemuAfrica zvaiburitsa mari yakawanda kutora vararidzi vemhiri kwemakungwa, vamwe vacho vaizokundikana kumakwikwi aya. Gore rino zvikwata izvi zvarasakatsika aka Cameroon iri kuenda na Rigobert Song, Senegal iri kuenda na Alilou Cisse, Morocco ina Wallace Ragragu, Ghana ina Otto Addo, Tunisia ina Jaleo Kadri, vese vanobva munyika idzi. Addo wema Black Stars akaberekerwa hake kuGermany, asi vabereki vake vari zvizvarwa zvekuGhana, uye ari mumwe vevarairidzi vechikwata cheBorussia Dortmund icho chiri kumupa nguva yekuenda kuGhana kuWorld Cup. Muteveredzeri wemurairidzi weCapes United Fungai Tostao Kwasi anoti nyika dzemuAfrica dzave kukudza nekuremekedza varairidzi vadzo. Anowedzera iye kuti varairidzi ava vane ruzivo rwakaenzana kana kudarika vari mhiri kwemakungwa.
Zvinhu zvakanaka Stereki for development yema African coaches. Zvinhu zvinodadisa zvekuti izvo zvinorakidza kuti continent medu muAfrica mukushandwa ende makoaches edu ari kudzidza ende ari kugrowa, because wakaona uchikwanisa kuqualifyza team kuenda kuWorld Cup kunenge uchita basa rakanaka.
Aimburaridza Dynamos neZimbabwe Under 17 Lloyd Sugove anoti zviri kuitika izvi zvinomupa manyukunyuku nekuti iye agara ane chivimbo nevarairidzi vemuAfrica. Taurai Manguyo uyo anorairidza Harare City anoti ichi chidzidzo kuvatungamiri venhabvu muZimbabwe kuti vanofanira kutarisa vararidzi vemunyika pakusaridza murairidzi wechikwata chenyika chemaWarriors nekuti ndivo vanoziva vatambi vemo.
Zvinoita kuti chero vatungamiri vedu vaonewo kuti varairidzi vemunyika vanenge vane ruzivo rwakanyanya pamusoro pevatambi vanogona kunovamirira makwikwi akaita seiwawa.
Mukuru weZifa vaGift Banda vanoti ivo pachavo vanoda murairidzi wemuno, asi komiti yeZifa ndiyo ichava nerekupedzisira kana nguva yacho yasvika.
Tinenge tichida murairidzi wemuno because ndivo vanhu vatofanira kuti tivape mukana kuti varatidze kuti nyavo vanogona.
Pari zvino Zimbabwe haina murairidzi mushure mekunge yambomiswa kutamba nhabvu neFIFA nekuramba kudzora pabasa vaFelton Kamambo, mutungamiri weZifa akadzingwa basa neSports and Recreation Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvichakadaro, murairidzi wechikwata cheCameroon Rigobert Song adoma chikwata chichamirira nyika iyi kumakwikwi eWorld Cup kuKatar. Vadomwa vanosanganisira Brian Meumo akambotambira zvikwata zvevechidiki zveFrance. Meumo anotambira Brentford kuBritain. Vincent Abubakar ndiye anenge ari kapteni wechikwata ichi, asi mutambi wekumashure Michael Ngadeu Ngaji asiyiwa zvashamisa vakawanda. Chikwata ichi chine vatambi vanotambira muCameroon vaviri chete vanoti Saibu Maru naJerome Ngom. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo remuAmerica zvikuru pamadzimai akakwikwidza. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumiriri wechitungwiza West mudare reParamende zvinodzokorora. Mumiriri wechitungwiza North mudare reParamende vaGodfrey Sithole vebato reCCC vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Gaino Gumede Saidi.
soku isikati senda baku vi.